pashanyirwa chipatara cheparare nyatwa nhasi zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo kunosvikira varwere kwanga kusina varwere vanga vachitambirwa uko varwere vari muchipatara vachiti vave nemazuva vasina kuonekwa nanachiremba mumwe murwere ane chirwere chegomarara repachiropa neparwatata ama Edith Kanyange avo vange vauya kuzopiswa gomarara iri kuparire nyatwa vanoti dai hurumende yaita hurukuru nanachiremba kuti vose varwere vakwanisewo kurapwa
ndinouya kuno kundochisirwa timo ndechidzoka saka kubva kwamutare kwendakaita ndosvika zvikanzi amadhokta asiri paba apa inini ndiri kurwadziwa saka chikumbiro changu wose murwere kange chekuti deno kwai kuri kuti zvinhu zvaigadziriswa zvakanaka kakuti tionawo kurapwa tichidini tichipora anone kuti kana vanhu vachitiona takadai vari kunzwa sei nechimiro chatiinacho ichi like inini nenhumbu yese yamuri kuona kuti ndidye handigoni kudya kuti ndifeme handigoni kufema saka ndosa ere ndichinyatsokuona kuti vanhu vaigona kundibatsira ka varipo but kubatsirikana kwacho hakusi kuita nokuda kwezvimwe zvinhu zvekuti vanhu vanongogona kutaurirana zvechidini zvechipera ndochichemo cheduwo kuhurumende kuti wedu wei tinzwirewo tsitsi tione kurapwa tiri kurwadziwa toda kuti tirapwe
vatautsi wemhere vati vane murwere wavakatsikwa nemota nemusi wesvondo asi hasati amboonekwa nanachiremba kusvika pari zvino
zvakatodhakwa zvinhu zvanyonehazi kutombobuda kana kutomborapwa kubva kulast week sunday paanga akapinda muhospital akatsikwa nemota hapana kana zvati zvatomboitwa imomomo kana madoctors achona hasi kutombouya kuzomboona kana kudreswa hasi kutombodreswa tori mawana hasi kutombobuda zvakanaka saka zvakutoda kutongoti dai vatombozamawo kuona kuti vangaite sei chazvo chaizvo kuti zvigadziriki ndo chokwadi
mumwe ari kurwadzikana nezviri kuitika muzvipatara zvehurumende vapita duri vatiwo mwana wavo akatsikwa nemota akatyoka gumbo ave kutoora gumbo racho sezvasina rubatsiro rwaari kuwana muchipatara cheparire nyatwa
handazoonawo mwana so akurwara akatsikwa nemota infact so akatyoka gumbo nembabvu nemusoro akakwara saka kurapwa kwacho hapana nenhasi gumbo chakutoora hapana zviripo saka pakatoipa zvekuti tombedza kuchema kubatsirwa racho tonga tingabatsirwa but hapana kubatsirwa kuwanika saka pakaoma
mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti kusvika ikoko vakafanobata chigaro chemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association vapita magombei kwavhiringa zvinhu zvese muzvipatara mukoti uyu ati vanofiramwa basa navana chiremba vanotiwana vamwe vanouya kubasa nekuda kwezvitendero zvavo asi kubva musi wesvondo hakuna chiremba ari kuya kubasa mukoti uyu atiwo hakuna vana chiremba vati vauya kubva kumauto sezvakavimbiswa negurukota rezveutano gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vekumauto nemapurisa vaizosanobatsira kuzvipatara zvehurumende mushure mekunge vana chiremba vati havasi kuzoshanda zvichitevera kunyangarika kwadr Magombei nemugovera vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera avo vanova nhengo yemdc inotungamirirwa navanelson Chamisa vanoti kusashanda kwavana chiremba kukaramba kuchienderera mberi kuparadza bazi rezveutano zvachose
machiremba ese sekutaura kwandiri kuita muzimbabwe yezvino vakarega basa nhasi hakuna machiremba ari kushanda nyange muprivate sector vazviita izvi kuratidza kuwedzera izwi ravo kunyaya yekuti izvo Dr. Magombei ngavadzoswe so zvaita hurumende ndezvekuti zvino yakutoparadza bazi rezveutano zvachose zvino kana mahospitari ese akavharwa machiremba muprivate asingashandi vanhu vanorapwa kupi
vana chiremba vanoti havasi kuzoenda kumabasa kusvika vamagombei vawanikwa vari mutano vana chiremba vanotiwo vanofungidzira kuti kupambwa kwavamagombei kune chekuita nekumirira vana chiremba mukuedza kuti mihoro yavo iwedzerwe mubatanidzwa wemakereke pasi pezimbabwe heads of christian denominations unotiwo makereke ari kushushikana zvikuru kuti hapasati pamboita munhu asungirwa mhosva yekupamba vanhu zvisinei nekuti izvi zviri kuitika munyika vachitaura mushure megwaro ravanyorera kuhurumende, Reverend Kenneth Matata, veZimbabwe Council of Churches, vatiwo kana zviri kutaurwa nehurumende zvekuti pane ruoko rwuri kuita zvakasarurama zvekupamba vanhu, hurumende inofanira kuona kuti vari kupara mhosva idzi vasungwa.
Makereke ari kushushikana zvikuru nenyaya yezvipomerwa zvokuti vanhu vazhinji vanotaugwa nezvokupamhwa kwavo, asi chinonyanyisa kunetsa ndechokuti pakati pevanhu ava vakapambwa hatisati tawana munhu mumwe chete akasungwa mhosva iyoyi. Chechipiri, vataura pamusoro penyaya yekuti hurumende iri kutaura kuti kunogona kunge kune gumwe ruoko guri kuita zvisakarurama kuti zvisvibise zita rehurumende. Asi kunyange zvakadaro, vakuru vemakereke vari kuti zvinotsvaka kuti kuda hurumende iite nechimbi chimbi kuti kana kune vanhu kune gumwe ruoko rwakadaro, mapurisa nemamwe vanoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu vabude kuti vabate vanhu ivavo.
Kudzamara hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba. Vanhu vakawanda vakaita sevarwere vari kuparire nyatwa Harare General Hospital nezvimwe zvipatara zviri munyika vacharamba vachiomerwa neutano, izvo zvinogona kutora upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.